Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kweCongress yebato ravo, vamugabe vati vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzekuda kuvabvisa nechisimba pamwe nenyaya dzeuori vachadzingwa basa zvisinei kuti makurukota ehurumende kana kuti kwete.
Vakaita mhosva chaidzo dzecorruption dzabuda neumbo wakanaka vachatongwa. Noruzivo watinenge tazopiwa usu kuhurumende, kana wanga uri minister, deputy minister, kana wanga uri civil servant, basa rinobva rapera. Tinoda umbowo, chipei umbowo hwakakwana.
Apo vamugabe vanga vachitaura, mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru, munyori wemabasa ebato vaDidmus Mutasa, pamwe negurukota rezvevashandi vaNicholas Goche, havana kupinda mumusangano wanhasi. Vamugabe vati hapana akarambidza vanhu ava kuuya kuCongress uye vaita chitsotsi chekusauya kumusangano.
Munoona tine magwanza nhasi pamusoro pedato. Vamwe vedu vari mupi, hatina kuvatanda, hatina kuti regai kuuya. Taitoda kuti vauye muvaone munzwe zvavanotaura, kungosotoka vasina kutiudza kana kuti chii chaita kuti varohwe. Ndomaitiro embavha kaiwana.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna amai Mujuru, vamutasa kanawo vaGoche kuti sei vatadza kupinda mumusangano wanhasi. Asi vechidiki mubato iri vainge vayambira kuti amai Mujuru nevamwe vavo vaizorambidzwa kupinda muCongress. Mamwe makurukota ehurumende ari kupomerwa mhosva yekutsigira amai Mujuru vakaita savadzikamai Mavhaire vatendaisa vanhu navawebhister Shamu vapinda mumusangano wanhasi, uye pano nepapo vange vachimbosveveredzwa. Vamwe vavo vange vakango naiwa sezvo vange vachitya kuti vanogona kurohwa nevechidiki vebato iri. Vamugabe avo vange vakagara nemudzimai wavo sachigaro webato iri vaSimon Kayamoyo, nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, pamwe nemutungamiri wedare resenata amai Edna Madzongwe, vati vakaziva kwenguva yakareba zvairongwa naamai Mujuru nevamwe vavo uye vatenda mudzimai wavo nekuzviburisa pachena.
Hongu zvimwe manga makapfindika zvenyu, asi zvakazopfundunurwa namai Mugabe vachiti zvakaipa zvakaipa zvingarambe zvakapfundirwa. Takazoona nyaya dzobuda nedzanga dziri pachivande.
Vamugabe avo vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe muna kukadzi vange vachiratidza kuneta uye vataura kwenguva diki kana zvichienzaniswa nezvavaisiita kare. Vamugabe vanonzi vatadza kuenda kuvulawayo, uko vange vachitarisirwa kuvhura mitambo yevechidiki yenhengo dzeAfrican Union dziri mudunhu reSouthern Africa. Congress inotarisirwa kugadza amai Mugabe semukuru wemadzimai muZanu PF, kudomwa kwevatevedzeri vaviri vavamugabe mubato pamwe nasachigaro webato iri. Mushure mezvo, vamugabe nevamwe vavo vanenge vari muutungamiriri vachagara pasi vodoma nhengo dzePolitbro. Congress iyi inopera nemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.